Vagari vemuHarare vanoti nzvimbo dzakatarwa nevebazi rinoona nezvekutoreswa kwezvitupa kuti vatorere zvitupa pasi pechirongwa chebazi iri chekupinda munogara veruzhinji kuti vatorere zvitupa chiri kudaidzwa kuti mobile registration exercise dziri kure nekwavanogara. Mumwe mugari wemusha weGreencroft muHarare, Muzvare Janet Musimurimwa, vanoti zviri kuvaomera kuti vaende kuMount Pleasant kunotora chitupa sezvo vachiti vari kuburitsa mari yakawanda mukufamba kuti vanosvika pari kutorerwa zvitupa. Semuenzaniso, vagari vemuGreencroft, Maybourne, Westleigh, Madokero, Westgate, Avonlea neGood Hope vese vari kunzi vaende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant pasi pechirongwa chemobile registration exercise ichi.
Tikunzi tiende kunotorera zvitupa kuMount Pleasant isi tichigara kuGreencroft Maubhore inoko. Kuti uende kuMount Pleasant kwacho unoda makombi 2 kuti ubve kuno kuGreencroft kuenda kutown, wozobva kutown kuenda kuMount Pleasant hakuna direct transport. Kuti utorere mutown macho munenge mune mitsetse yakawandisa, shuwatonetse kana nekutora zvitupa here.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita savaNixon Nyandoro vanogara musha weAsdon Park vanoti kunyange hazvo kwagara kune nzvimbo dzinotorwa zvitupa dzakaita seMarket Square, Employment pamwe nekumapasipoti, nzvimbo idzi dzinogara dzakazara nevanhu zvavanoti zvinovapedzera nguva yakawanda vari mumitsetse.
Tachitongokumbira kuti dai vagona kutiisirawo nzvimbo dzekutotorera zvitupa padhuze ipapo patikadenda kunana Market Square tinopedza nguva yakareba zvakare tichinomira mumakiu anenge akareba, saka tikawanikwawo tichiwaniswa nzvimbo dzekuti tinenge tichitorera zvitupa zviri padhuze. Zvinoitawo kuti kunyange mari iseveke netaimewo zvakare kuti tiitewo zvimwe zvinhu, kwete kuti zvinhu zvinopedza 2 minutes tinowanikwa takunospenda mahours akawandisa kuti tikwanise kutora chinhu chinonzi chitupa. Saka tongokumbirawo nzvimbo dziiswewo kunzvimbo dzatinogara, kunzvimbo dzakati wandei dzokuti tinokwanisa kutora zviri nyore.
Sachigaro weMDC muHarare vaEric Murai vanoti dambudziko iri rakatekeshera neHarare yose, zvavanoti zviri kuita kuti vatsigiri vavo vazhinji vatadze kutora zvitupa zvavachazoshandisa kuvhota.
Ya, isusu seHarare Province MDCT hatisi kufara nevedanho ravakatora vari kutora rekuti vari kuti vanhu vanofanirwa vari kutora mabirth certificate nezvitupa zvavo vari kunzi vabhadhare mari. Mumwe ndo muri kunzi unofanirwa kutonyora pamusoro pekubhadhara mari, unobhadhara chimari yechioko muhomwe inosvika $5. Wabhadhara mari yechioko muhomwe inosvika $5, uri kunzi futi uzobhadhara mari imwe yavanoti ndo iri pamutemo yacho inoita $10. Asi maziviro angu andinozviita inini sachairman weHarare Province, kana tichienda kumaelections senguva dzino, vanhu vanotarisirwa kunzi vatore mabirth certificate nezvitupa pachena pasina mubhadharo. Saka tiri kuona kuti nyaya yaakuitwa nevekwaregistrar general yekubhadharisa vanhu inyaya yekuti vanotyira kuti vanhu vakawanda vachatora zvitupa nemabirth certificate vagozokwanisa kuregistra kuvhota, vagozovhota muvari inumbers zvovasingadi kuti bato redu ringe richizoita pamaelections ipapo. Saka inyaya yekuda kurestricta mavoters before the actual election day.
Vamurai vanotiwo vanhu vakarasa zvitupa vanofanira kupiwa zvitupa izvi pachena pasina mubhadharo sezvaiwanzoitwa makore ese kana patarisana nesarudzo.
Tiri pachena kuti dare ratichatora isu kana vatadza kuti vanzwisisana nesu mukutaura tiri paround table, isu tinongopinda paroad totanga kuratidzira nekunyunyuta maererano nechirongwa chakadai, nokuti ikodzero yemunhu wese womuZimbabwe kuti ange aine birth certificate. Ikodzero yemunhu wese womuZimbabwe kuti ange aine chitupa. Ikodzero yemunhu womuZimbabwe kuti ange achizoregistra kuvhota. Ikodzero yemunhu womuZimbabwe kuti munhu weZimbabwe avhotere mutungamiri waanoda.
Vari kutungamirira nyaya dzesarudzo muMDCT vamurisi zvizvai vaudza Studio 7 kuti sebato vatotora danho rokuti vakwidze kumatare nyaya yekushomeka kwenzvimbo dziri kutorerwa zvitupa zvikuru sei mumadhorobha ose munyika umo mavanoti ndimo mune vatsigiri vavo vakawanda.
Nyaya yemaidentity card inyaya yakakosha zvikuru kuti vanhu vakwanise kuwana kodzero yavo yekuvhota pamaelections ari kutevera. Sepati hatizi kufara nenzira yakaitwa navamudede yekuti mumadhorobha ese Zimbabwe ese makaiswa masenda mashomanana vachiisa masenda akawanda kumaruwa ekuti maruwa ese wadi rega rega rinenge rine senda iripo. Izvi tinozviona kuti vanozviitira kuti vatsigiri veMDC kunzvimbo kwatinenge tine maMP nemasapoti akawanda vanhu vedu vasakwanisa kuwana zvitupa zvekuti vakwanise kunonyoresa, mayouth asakwanisa kuinda kunonyoresa. Naizvozvo vatsvangirai nezuro vakatopa direction yekuti iko semusangano tiende kukoti kuti tinoita application yekuti masenda awedzerwe mumadhorobha.
Zvichakadai, mukuru anoona nezvekutoriswa kwezvitupa vatobayiwa mudebe vanoti hapana chachinja pamafambisiro avo ebasa rekupa vanhu zvitupa pachirongwa chemobile registration exercise. Vamudebe vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kubhadhariswa vanhu vakarasa zvitupa, vachiti vose vari kutora zvitupa chekutanga havana mari yavari kubhadhariswa. Vakarasa zvitupa vari kubhadhariswa madhora 10 pamunhu, vachiti ndiyo mari yavagara vachibhadhara mazuva ese chirongwa chemobile registration exercise icho chakaparurwa nezuro chisati chatanga. Vamudebe vatiwo nzvimbo dziri kutorerwa nevanhu zvitupa pasi pechirongwa ichi ndidzo nzvimbo dzavagara vachishandisa pose panoitwa chirongwa ichi, saka hapana chinoshamisa. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakatarisirwa kutanga kunyoresa vanhu sevavhoti musarudzo dzegore rinouya kana chirongwa chekutorisa vanhu zvitupa chapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.